manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 22 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura bhajeti ravo rekutanga, asi muparamende muchiita mirizhonga apo nhengo dzeMDC dzange dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Komisheni iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kuvanhu muHarare. Muchuchisi wehurumende achiti musoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Munhau dzemitambo tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vanoti mapurisa anofanira kuferefeta masoja anonzi akapfuura vanhu vakafa pamirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara uye vamwe vafa. VaMachaya vataura mashoko aya pavanga vachipa humbowo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika musi uyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachipa humbo wavo komisheni iyi iyo iri kutungamirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlante, Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomisheni iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mufananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro webhodhi resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mahlangu vaudzawo komisheni iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wavapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa, vanhu vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsawo komisheni iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo wezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisa kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Munangagwa pamwe navaChiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
VaChamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa navaChiwenga vachashevedzwa here kuzopa uchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa umbo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo uchapupu. Asi imwe nhengo yeZANUPF vatafadzwa mugwadi vati havawo nechikonzero chekuti vaMunangagwa navaChiwenga vamiswe pamberi pekomisheni iyi.
VaMunangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai, vaChiwenga vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai.
Mumwe wevafakazi vapa umbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo neMarket Square musi uyu ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja uye vanoti vachine bara repfuti riri mutsapfu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Studio 7 yakabatana nemedia center nezuro yakaita hurukuro kuCrown Plaza muHarare ichizeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naPlaxidis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Charlton Tsodzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi chirongwa chane zuro takanatsotarisisa chakafamba hacho zvakanaka. Hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako, asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvinhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuoma, zviri kunyanya zviri kuenda zviomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana, tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii?
Tarisiro dzatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumatevelele ndichaenda kumatevelele ndisauti kugwanda tozoenda kumatevelele ndinoti kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachavuya vokwanisawo kutaura zvavanofunga mairirano nemisoro yakasiyana siyana ichataura nezvayo.
Tenda nyaya yanga ichiitwa hurukuro nava Ernest Mudzengi vari parunare vari kuHarare. Toenderera mberi gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vatura budget remari inodarika mabhiriyoni masere kana kuti 8.16 billion mugore ra2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri vanobe vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki vezanupf kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutanga ndira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani hurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete. Hurumende yaisawo mamiriyoni makumi mashanu nematatu kuzoripa varimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
Compensation to former white farm owners. Government is committed to finalizing issue compensation to former white farm owners who are affected by the land reform program.
Hurumende yaisawo $53 million kuzoripa varimi vechichena vakabviswa pamapurazi.
Hurumende inotiwo zvinhu zvakadai sezvinoshandiswa nevanhukadzi pakutevera fertilizer yeammonium nitrate, zvinobikisa chingwa, mabhazi nezvekubikisa mishonga ndezvimwe zvichange zvisingabhadhari mutero kupinda munyika. Vamwe vataurwa navo vanoti bhajeti riri kuomesera vanhu, asi vanobe vati kuti zvinhu zvinake vanhu vanofanirwa kuomerwa. Kunyange hazvo hurumende ichange ichitora mimwe mitero yavo nemari yekunze, Zimbabwe inoramba isina mari inokwanira zvinodiwa nenyika. Bazi redzidzo, zvichitevera rekurima, hutano uye kudzivirirwa kwemukati menyika ndo vawana mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanyuve vabaya dede nemukanwa mubhajeti yavo.
Vanyuve vadonongedza nemonemo dai pachivanhu tashona kuti vari vagudo nemukanwa. Vakwanisa kuidentify matambudziko maviri ari kunetsa Zimbabwe. Chekutanga, trade imbalance. Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvari kutengesa. Zvoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajures, mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa. Vashandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa. Vabvisa VAT, inova tax inosvikwa pakutenga mamwe maraw materials anenge achibva muZimbabwe. Vakurudzira kusetwa kwecommodity exchange. Inova iyo inobatsira kurimwa kwezvigadzirwa muZimbabwe kumaminda musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket nekuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga macereals. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonove ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawe nhau yemadeficit emari vadonongedza kuti makore apfuura apa hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxis zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes zvetafarira dzinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe homwe yemari ichabatsira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency tichagara tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tinoshandisa rand vanga vakarasika vanhu ivava nekuti rand harina dambudziko aritigadziri dambudziko yeZimbabwe chinogadzira dambudziko yeproduction.
Asi pane zvamusinawo kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reUS nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zvemajuti ichibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reUS vari kuti inobva kupi mari yacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tiri kuparamende kwakare mapurisa nevasori nhasi varova nhengo dzebato rinopikisa reMDC muparamende mushure mekunge dzaramba kusimuka senzira yekupa ruremekedzo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vauya kudare iro uko kwange kuchiturwa bhajeti ra2019. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nengo dzeMDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo pabongozozo ramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo dzeMDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa bhajeti. Paaramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo dzeMDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Taura kudai nengo natu dzeMDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore naamai Memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Mseami avo varohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Tine mamembers of parliament vakuvara vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenues. Wanyanya kuvara gumbo the honorable Memory Mbondia the PR of the Midlands province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yavamunangagwa.
hombe inongo baita mama pinda mapurisa asinga bhusi kuna parliament kudapo kukoretsa inda kuti handikuda mu parliament akatonga vanhu
vamwewo varohwa mumiriri weHighfield East vaEric Murai navaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira Mutasa Central vaTrevor Saruaka vati zvinoshamisa kuti nengo dzeparamende dzinorohwa nekudzingwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
handati munhu anokuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anechiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna speaker hatimbonetsani nekuzimukira speaker potoziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker but vamunangagwa zvinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kusatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira tsaro
vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vazotura budget kunhengo dzezanupf chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamusiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya bhajeti ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebhajeti regore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
tichiri panyaya iyoyi nhengo yezanupf vakindness paradza vashora zvikuru zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
saka zvavaita hazvitombotenderwi nemutemo wedu weparliament saka vachatarirwa zviga zvavo spika vataura izvozvo saka tese tezve tazvishora zvavaita kuti kana vanhu chaivo vakavavhotera vashorawo futi zvaitwa neMDC hazviratidze kuti vanhu vari sirias vanhu vanomirira zviro zvevanhu vanoratidza kuti vanongoita zvenjakenjake tikadambetambe kune zvinhu zvinhu zvakakosha kanika mukuru wenyika
asi maonawo sei bhajeti raparurwa namuzvina fundo ncuveri
aiwa vanove vagona kakugadzira bhajeti vaitira kuti ngatisungei mabhanzi edu kuitira kuti ikonomi yedu ite zvakanaka kuitira kuti ramangwana redu riite zvakanaka iye zvino asi ndinotenda zvikuru kuti vaita mari yakawanda inosvika kubhiriri kuministry yaagriculture yezvekurima saka tichaona izvozvo ndozvatifadza vaisawo mari yakawanda futi kune zvehutano ministry yehealth yeutano zvekutenga mishonga yekuti mishonga igadzire muno munyika saka tinotenda zvikuru nezvavaita izvozvo nozotenda zvikuru ini ndakamirira foreign affairs kuti vatipawo futi mari 50 million yekuti tiende veforeign affairs vaende vachinotaura nedzimwe nyika
nhengo yezanupf vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika uye kuti zvii zvaitwa nehurumende yavo panguva iyi zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti tarisiro yevana veZimbabwe vakawanda yakanga iri yekuti hurumende itsva iyi ivandudze zvinhu mukati memazuva zana aya tarisiro yeveruzhinji yakanga iri yekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvagadzirisika here uyewo kuti mune zvematongerwo enyika mave neshanduko kubva kuhurumende yaivepo mukuzeya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou akatanga nekubvunza vazhou maonero avo
shanduko hapana dziri kubatika dzinoonekwa. Chokutanga chatofanira kutaurirana ndechekuti takabvisisa mugabe zvaitaura kuti kuna macriminals anga akatenderedza vamugabe. Macriminals aya hatisatama kuona iko zvino, tatangoona matemba asi iwo macriminal makuru achiripo akaita rurasademo. Saka zvikurukuru zvaitariswa navana vezimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani, kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana, uyezve tichitaurirana murudo sevana vezimbabwe. Indastiri dzichiona dzaakudhivheropa, ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu vezimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachiri mumhanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muzimbabwe vamunangagwa vavapo, vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kuninya dzoufumi hwenyika. Tirikuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika, nokuti pashurapo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state, banana republic, nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa, nyikavo hombe dzakuteerera, vamwe vakubuyawo nerubatsiro rwavo. Tiri pane nyadzoufumi papapa. Zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomuka, asi inyika yavapa recovery path.
Vazho.
Mukuru wangu vachiri mumhanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu. Tandoda kutitaure ndokuti hakuna nyika ingadhivheropa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bhondi. The best way yesolution yokuti tiinde mberi, kana tichida kuti maindastri amuke, ngatibvisei chinhu chinonzi bhondi pepai, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabweni tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachiri mumhanzi,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei, sezvakaita umwe wangu vazho. Vari kuti bhondi hariiti chichichi, kumangwana tikafuma tichiti bhondi raakunzi zim dollar. Difference iripo ndei, inyaya yamazimbabwens yokuramba vari fixed kuekonomics dzamakolonialist akudhara. Ipapapa, this is why you find that vanhu vanoti dola yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama, zvinongoita vana Nigeria, vana Naira, vana South Africa, vana Marana, vana Botswana, vana Mapula. Saka iissue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvokuti zvinhu zvazvidini hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vamutuli ncube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inoonesa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti mainternational best standard. Kana tikatarisa education for example, bhajeti inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka bhajeti yavapresenta haikwani ipapo. Kune mainternational and even macontinental standards.
Wachirumanzi, munoti iwe nebhajeti yaparurwa nhasi?
Bhajeti rava mutuli nwiwe rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusi tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazho here vachiita minister of finance?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzu muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Zhou vari kumasvingo muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Women's Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa bhajeti raturwa negurukota rezvemari muzvina fundo mutole ncuve. Vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 15460 ne 13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani patichakuvigirai zvechimwe chirongwa chechishona. Parizvino tomirira chechindevele chiri kuuya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine msaka 22 kulwezi 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibudget edalele parliament lamhlanje lapho amalunga emdc adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget edalele parliament lapho amalunga MDC adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Esethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugada lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi kahulumende zaphezulu. UNcube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwakazi le-Afrika. Ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekaka imali yaphandle kanye lokunxusa osamabhizimusi waphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Sengamuzise Harare uMnumzana Kutsai Wondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu. Engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcwethi kwezomnotho uMnumzana Thabane Mleya oyisakhamuzi seHarare uthi uhulumende ulembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabaleli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million, ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. UMnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa kukhangelelwe ukuthula okuselizweni, ngakho-ke ibifanele ihanjiswe kungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha, ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi kuzathengwa imitshini eminingi eyamasotsha, kumbeni kuzaba la masotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba yebhajethi khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga, kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa edale ephalamende, lapho abameli bephalamende bebandla le-MDC begcine bexoshwa ephalamende ngemva kokuba ebeyale ukusukumela umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa uNkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele iSudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli izindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini uMnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshwana ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights, labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le commission enjalo, besithi bona kule inhlanganiso kumbe kulezigaba ezijiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi yokuthi kuyinokungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo umnye njalo yintatheli izindaba nayo obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa liyane sithi investigative journalism. Kwasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Ikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini ikomishini isiqedile umsebenzi wayo wanamhla. Izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini lapho kukhangelelwe khona ukuthi labo abangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi babe sebesiza ngoba banxuzwa yikhomishini le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi lalo libiziwe?
Hhathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa ngu-Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oluyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC ke umnumzana Nelson Chamisa yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwekhomishini ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze kukomishini, yikho-ke lokhu ekhangelele. Njalo siyakwazi ukuthi ikomishini lokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngitshile ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye lomnumzana Biti. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC phose zonke bezikhona kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
Umnumzana John Masuku isikhulumeli sekomishini ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izolo umsakazo weStudio 7 ubambene labe Media Center ulethulele ingxoxompikiswano eCrown Plaza eHarare lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lumhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lumhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye le ngcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi kubana owe-ZANU-PF kasanelisanga ukubuya, besiqale sanxusa umnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesithini uzathumela okuthiwa ngu-Major Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle, sibili bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labantu ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Naloba lalapho sesiphe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxo mpikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. bona baphuma lezivopho ezisuka phezulu siya phansi. Ikanti ke izivopho lezo gazi nelisi ukuthi zilungisise izangatha ze ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imhlangano elandelayo emadolobheni achiyeneyo nxa ngingaphazami kuselupane kobulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazi isiZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Ye. Sisuka lapha eHarare sikonda eGwanda eMathebeleland South. Lapho ke esiza kwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka 26 ngoMvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka la ke lapho ke siya eLupane ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaseLupane eMathebeleland North kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho olweyombhuqwazi konke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zemandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lo mbuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya kobulawayo eRainbow Hotel. Lapho ke sizaba lengxoxompikiswano yokugcina lapho okusebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 yembe Zimbabwe Service nabe-Media Center. Sisenza ke ingxoxompikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakobulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi, siyabonga PJ, sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye achiyeneyo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Aha, PJ Praxedis Jeremiah intathelezindaba ye-Studio 7.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla likhefu le-Thanksgiving ngapha kwele Melika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izizalwane zeMelika namhlazi kukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangane kudliwe ukudla okutshiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana nalabo ababathola kuleli lizwe babebacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really
reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo unkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Izisi yakhona angizisi angikwazisisi ifiwa babadube ukuthi what it's all about. You know, but engikwazile ukuthi hayi siyazidlela amakhekhi sibe ke family and you know. And just be happy. Sithabe abantu lomdeni kwangakini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa. Kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo. Ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezanu-PF laba amabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Aba amabandla aphikisayo bathi akulalutho nanku umnotho oqhubeka uguqeke ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala amalanga. Kodwa abezanu-PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lo mnumzana Lloyd Msipha owezanu-PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from imidlalo yeBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least. Sekukhitshwe emashonale sekubuya ngapha. So you need all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithe sisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left with thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi sasiqala ngaphi singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalingi nje sisuka kukhetho kuphela sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuweli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo nje abantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi attitude enjalo asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akula muntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapolisa, ama-MP, umuntu wonke wedla uNdebele oshona, umntwana, abadala bonke baphuma sebengasafuni umgabe. Umgabe wasehamba. obviously umgabu wasitshela ama problems amaningi izikweleti zamanye amazwe abantwana banamsebenzi yini khona ngale Bulawayo siyakwazi abantwana bayaphuma besiye eGoli ama-factories avalwa ungakhangela kuhle ama-freedoms izinto ezazenzaa ukuthi la usubona ukuthi sekune-difference first and foremost wafika wavula ama-political freedoms ama-political parties abamaningi abantu bakompyutha ama-election ayenza yena wawina kathese sikuround two selethuba lokubusa for 5 years uyenzani kathese sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River amanzi aphume eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume khangela ibhajethi yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo eBulawayo City how do we sort out it is an all-rounded document idila le-politics zethu i-politics zethu bese zipoison ungakhangela kuhle ilizwe lethu we are divided in half so i-polarity is straight laphakathi so ukuthi silungise siye phambili sonke lawe babandlovu we need to change our attitude noma bona ababo bathi bangena o-MDC bangangena khangela i-history yabo abasozi baliphakamisile izelo because they are even worse nabantu laba babasolayo uChamisa benu kathesi lithi bochamisa ovani but uChamisa wavotela mbani ukuthi abe ngu-leader we-MDC right kanti ibhajethi kamthuthu ithi imoto ama-private vehicles lana ayekuengeniswa ngabantu bebhadala ama-bonds kathesi youare going to pay in forex that means imali leyo i-forex that is the money ezaya kuma-industry uku-revitalize ama-industry and other areas ama-salary cuts 5% of ama-senior workers even upresident uzathatha i-5% salary cuts babe kwenziwa khonoko elizweni ezimbabwe
uyakhuluma Ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa
abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhithwa umgabe umnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50 ifuel ibitholakala ingahluphi i-dollar 14 kathesi i-dollar 40 something so kathengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona i-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso kathesi siyabona kule commission kamonhlante leyo bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe so human rights kakutshintshanga akukhulunywa ngabodzamara abachathayo uze kwelamuhla akukhulunywa ngabonabanyama akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile okwesibili sesibuya-ke kuminista lowo umthuli uthiwa kule 5% cut kuma-salaries izanu PF ilutha ama-resources ngama-allowance travel allowance not i-salary nxa bephuma umnankakho uphumele edelegation yabantu abangu-60 abangu-100 babe lama-allowances yelanga ama-allowance yiwo aqeda imali not 5% salary leyo bese sibuya-ke ekuthengeni izimota umntwana wezimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-USA Bank ma esefuna ukuthenga imota ejapan kumbe e-britain i-US kasayithole ebhenki sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350 bese kuthiwa nxa imota leyi sibuya ahambe ebhadala iduty nge-USA ubuyele emgwaqweni yikuhlukuluza abantu
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu-PF.
Get under with no one, no one. Wamuhle amantombazana ngithatha ngibe umuntu wesifazane ungisuse emagqumeni ungisuse emakhosombeni ungifake emathandweni.
Le kombo le luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.